musangano wanga wakanaka nekuti ndiko kunosangana nemainvestors anouya kutsvaga nyika yekufambidzana navo kuti vaite mari yavo kunyika iyoyo tingati investments pachirungu. Saka zvakafana nekuti dzenyika dzinova dzichigona kuattracta mainvestors dzinova dzine mukana wekunoshambadza nyika yadzo kuti mainvestors vauye kuinvesta sekuti kuzimbabwe. Now dambudziko redu sezimbabwe ndirekuti hatina chakanaka chekunoudza mainvestors kudavos
kose muchidaro
nekuti vatungamiri venyika vari kuenda pamwe chete nemakurukota vari kuenda panguva yekuti masvondo apfuura makaona vakavhara mabank right vakati hakuna mari ichatenderera munyika icannot land pakati pemabhengi nemaprivate players anova macompanies nevanhu. Saka izvi zviri kudzokerwa mushure mekunga makore 2 apfuura minister of finance vamutumure vakasuspenda kutovharara chose Zimbabwe Stock Exchange vachiti Old Mutual, TTC neCidco nemamwe macompanies ndo vari kukonzera zvakati iramba mhuri. Vavhara kudaro vakapedza nguva inobvi yakati o vasina kuvhura mashares echiruza value vanachirasikirwa nemari vakabuda nerepoti yavasina kutaurira nyika kuti chii chavakaona chachakanganisika. Zvino vadzoka futi zvekare kuvhara futi chii mabhank izvo zvekutaura kunoko vakasuspenda ma30 party payment zvichireva kuti kana vatengesa mashares ako mari yapinda broker wako haakwanisi kutransfera munhu unoti abhadhare. Saka kutaura pari zvino stock market yezimbabwe yaruza $3 billion mari iyo yaitiye musangano raitire hurumende imari yemainvestors vachoruza $3 billion pawiek pavhiki chacha. Saka ndiani investor anouya kunyika yaita mahombe iwani? Saka vari kuendezera kudavos asi vachanonyorera machachi havana chanoenda chinokuti hatina mapolicies akanaka mitemo yatinoisa iri kukanganisa mabhizinesses.
Asi vari kuti kumucheto wemusangano uyu vachasangana nevatungamiri venyika nevamwe vemabhizimisi kuti vavakwezve kuti vauye kuzimbabwe.
Chokwadi chiripo ndechekuti kumusangano kwavari kuenda kune mainvestors ariko ekuti nyika dzakaita sana South Africa nana Zambia nana Botswana vari serious vachanovakwezva vanoenda kuita kwavo. Isu takafanana nemurume anorova mukadzi zuva nezuva ari kuenda pakazara vasikana kuti uya ndikurove